nasa tinozokwanisa kufamba tangoti tichimirira kuti tizoti mangwana tii tinobuda kana zvichinge zvapera zvekudare remangwana tosimudzira kufamba nerwendo rwedu takangozorora zvedu tichingoti tisimbisane nemakombredzi akanga abatwa nemapurisa nezuri
asi muri kuona paine chinobuda here mukufamba kwamaita uku kusvika pari nhasi
chinobuda tingazotozivikanwa kuti tinge tasvika kuHarare asi chikuru chatinoona kuti isusu tiri kufara kuti tiri kuratidza nhunha dzedu nekutiende vakagara kunyika yedu pasina kana chabuda kana kuti pasina anoziva kuti isu hatiri kurwadziwa nemuhoro yatiri kupiwa saka zvekuti zvazoita positive outcome here kana kuti negative tichazozvinzwa zvedu kana tasangana navamutulu but we are impressed kuti izvozvi tiri kuratidzira tiri kuenderera mberi neratidziro yatakanga takaronga sevadzidzi kuti tafamba netsoka kusvika kuHarare
tinoonawo kuti mamwe mapoka evashandi vehurumende vari kunyunyutawo vachiramwa mabasa nekuratidzira imiwo muri kuwanawo here rutsigiro kubva kune mamwe mapoka evashandi vehurumende
zvakanyanyisa tiri kuwana rutsigiro rwakanyanya nekuti zvinhunha dzedu dzimwe chete nekuti kuzvitoro kwatiri kutenga kwatiri kuti mari haichakwani kwakangofanana saka nhunha yedu yatinayo sevadzidzisi yakangofanana neine ana vachiremba nevamwe vashandi vehurumende vari kutitsigira chaizvo masocial media tiri kuona masolidarity messages avo
saka vari kutarisirwa kumira kudare ripi mangwana kumarondera ikoko kana muHarare
no idare rekumarondera vanotarisirwa kumira pamberi pedare mangwana na8.